Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru makumana nezvishanu nemazana maviri negumi nevanomwe 45,217 vakange vabatwa necovid-19 uye churu nemazana manomwe nemakumi maviri nemumwe chete 1,721 vange vafa nechirwere ichi kusvika nezuro vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvinomwe nemazana mana nemakumi masere nevatatu vange vabayiwa nhomba yekutanga uye zviuru mazana mana nemakumi masere nezvina nemazana mana nemakumi matatu nevana kana kuti 484,434 vange vabayiwa nhomba yepiri. COVID-19 iri kupararira zvinotyisa munyika uye sangano recouncil of student teachers kana kuti COST razivisa kuti vadzidzi gumi vepamadziwa teachers college vakabatwa necovid-19 nezuro uye uwandu hwevadzidzi ava hunotarisirwa kukwira nekuvhenekwa kuri kuitwa vadzidzi ava. Mukuru wecost vawalter muzamani vaudza studio 7 kuti zvikoro zvizhinji hazvisi kutora matanho ekudzivirira vadzidzi izvo zviri kuvaisa panjodzi.
Kumadziva tiri kuona kuti kuri kuita vadzidzi vakawanda vari kurwara. Patakapedzisira kuvaona nezuro about 3/4 vairwara asi vakakwanisa kutesta vashoma shoma vasingasviki kana 60 but ipapo vakakwanisa kubata vadzidzi vanokwana kuita 10 vakatesta positive.
Vatiwo havasati vaona mhinduro kubva kuhurumende pachikumbiro chavo chekuti zvikoro izvi zvivharwe nepamusana pedambudziko iri. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yaisa parutivi mamiriyoni makumi manomwe madhora ekuamerica ekutenga nhomba yekudzivirira covid-19. Gurukota rezvemari vamutuli ncube vakati izvi zvichabatsira kuti nyika ibaye nhomba vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 sekuronga kwayakaita. Zimbabwe inotarisira kugamuchira nhomba zviuru mazana mashanu kubva kuchina nhasi pamusoro pedzimwe nhomba miriyoni yemazana maviri ayakatenga kare kubva kuchina. Zvichakadai chipatara cheparenyatwa group of hospitals chinoti vanorwara nezvimwe zvirwere vanofanira kuendeswa kumba kuti mibhedha ipiwe vane covid-19. Muchiziviso kuvashandi nemachiremba chipatara ichi chinoti kutanga nemusi wemuvhuro unouya chinenge chisatambire varwere vese kusiya kwevaya vanorwara zvakanyanyisa kana kuti emergency cases nevane covid-19. Mutauriri mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana vadonald mujere vaudza studio 7 kuti zvipatara zvose munyika zvakagadzirira kupararira kuri kuita covid-19.
Isusu zvipatara zvedu zvagara zvakagadzirira zvichitarisira kuti kana kungakwai chirwere chikange chanyanya kukura ende pari zvino izvozvizvi sebazi reutano nekurerwa kwevana kwakanaka tiri kuti izvo kunyange munhu akabayiwa anokurudzirwa aite izvo zvinosungirwa kuitwa neWHO. Atingati WHO zvinhu zhinji vazhinji vose tinongoti munhu anofanira kuti kutevedzerazve zvinosungirwa kuti munhu achi aitwe.
Vaive gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance Dr Henry Madzorera vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa nezvipatara zvakanaka uye zvinokurudzirwa. Vati zvaitwa neparenyatwa ndizvo zvinofanira kuitwa nezvipatara zvese munyika.
Ndo zvinofanira kunge zvichiitwa nyika yose. Kuparenyatwa ndafarira kuti havana kuvhara zvachose madhoo avo kune mapatients asiri ecovid. Vasiya outpatients yakavhurika. Matheatre anenge achishanda achidhila nemaemergencies. Izvo zvakanaka, tinozvitenda. Tinokurudzira zvimwe zvipatara zvese maprovincial nemadistrict hospital kuti aite zvimwe chetezvo ave newing yecovid voregister maservice asi ngavarambe vachita take care of maservices are essential evanhu vane machronic diseases nevamwe vane zvirwere zviri time sensitive zvokuti anofanira kutionekwa musi wakafanira asingadarikire.
Dr Madzorera vati apo third wave yapinda munyika hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzezvekufambisa nezvikoro.
Muteyo mukuru wandoona wakati miririra wakati garira muno muZimbabwe inyaya yetransport nenyaya yevana vechikoro. Ndozvandinoona zvima super spreader zvokunyaya kuwanza chirwere. Hurumende ngaidhile very urgently netransport vavhure magondo kune vamwe maplayers. Vanhu vari kuenda vakamanikidzana muti mabhazi tozupwa. Unenge wakagara nemunhu ane covid iwo hauzvizivi. Iye anozviziva but haana imwe means of transport.
Ndakamira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.